Icho kwa listiye nsangano mangwana pakapera shande hurumende nehurumende ine one agenda item yefeedback from government. I think munoudza kuti tanga takatura matambudziko akusanganikwa nawo nevashandi both kuNGNC uye tikazosvika zve kwapuresident tikainge tataura maproblems atirikusangana navo kuti mari haichakwanisa kutenga mapuraizes arikuramba achikwira. Saka tinotarisa kuti mangwana mitini yamangwana gavhumendi iri kuuya neposheni yairi kuuya nayo ndokunga munoyeuka zvakati mutungamiri wenyika akanga atindipe mazuva 10 ekuti timboona kuti ngazvigadzirise sei. Saka ndodaira kuti hurumende pane zvavagadzira zvavachauya nazvo mangwana kumitini.
Imi sevashandi muri kufunga kuti imari yakawanda zvakadii ingakukwanirei tichitarisa mamiriro akaita zvenyu?
Chinooneka ndechekuti kuti nditange kutaura mafigures pastudio 7 panapa tisati taenda kumanegotiation zvokaya panazonzwana vari kunegotiata in bad faith. Ndofunga ngatimirei kusvika mumiting yemangwana yapfuura, kana yapfuura tinozotaura ndichikuturirai kuti tanga tapinda tichitoda chii uye ivo vanga vachitiva nokuti ofasi ndinogona kutaura pamwe ivo vachitoudza kuti ofa mu. Saka zvinhu zvakangonaka pamanegotiations tinegotiate in good faith.
Asi imi sevashandi vehurumende makabatana here? Nekuti tinombonzwa vamwe vachitaura zvavo vamwe vachitaura zvavo, zvinenge zvichifamba sei?
Ini semutungamiri ndinokonfirma kuti takabatana. Mukatarisa maunions ari muhurumende anogona kusvika 16. Ndofunga kana pane vanotaura vachiti hatina kubatana vanogona kunga iri union imwe kana union mbiri. Saka tichitarisa zvedu tichitarisa manumbers tinoona kuti zvinodiwa nevazhinji zvinenge zvine vazhinji ndozvinyika izvo zvinenge zvichifambisa mugwara rakanaka. Hapashaikwewo vanotoisusa hatizivo kufamba nevamwe kwese nyange mukatasanga matomberwo enyika anyange kumachechi nyange kumakirabhu but isusu kuda kutosangana patinoti isusu vazhinji ndopavanosangana. Ndinodaira kuti ndopanotaurwa zvinhu zvichemo zvevanhu vakawanda.